A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Wednesday, April the 24th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
Welcome to the program. If you're just joining us tonight on the program, we're talking about President Emmerson Mnangagwa's appealing to Zimbabweans in the diaspora to return home and rebuild the country. But you can also call in and say whatever you want on whatever subject. Today we have an open mic.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms, VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked our pages yet, please like us, and you can also join us on our websites, www.voashona and www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa has appealed to Zimbabweans in the diaspora to return home and help rebuild the country's collapsing economy. Delivering his independence message last week, Mr. Mnangagwa said his government had initiated reforms that he said should be able to entice those in the diaspora.
But the question, Ntunga, is what these reforms are, and are they good enough to lure millions of Zimbabweans dotted across the world right now?
That's what we are all about tonight. Iloge utaba hesi ngalo lamhlanje utaba lwamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena osecele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Kuba nazi penduke zize ephathisa emzameni yokuvuselela umnotho. Uthi inguquko esilethwe nguhulumende wakhe yanele ukuhuka abasemazweni laba ukuthi hayi baphenduke mpela baze kuba yingxenye yemizamo yokuvuselela umnotho wona oqhubeka usadalala. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi igambe yiphi-ke limizamo ubaba uMnangagwa akhuluma ngayiphi inguquko uMnangagwa akhuluma ngayo athi isenziwe ngohulumende wakhe elakho-ke ukuhuga abasemazweni laba. Siyalivumela njalo balaleli ukubana nxa kukhona ofuna ukukhuluma ngakho ongayisikho okuphathelane lamazwi kaMnangagwa uwamukelekile. Ukutsho yiloba yini siyakuvumela lamhlanje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi paDiaspora Forum, apo tinotarisa zviri kuitika kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviri mudiaspora. Tiri kutarisa isu nhau yakataurwa naPresident kana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, apo vakati ivo vari kukumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kumusha kuti vabatsire ivo kuvaka nyika. Asi vazhinji vanobvunza ivo kuti pane zvagadziriswa here, pane mitemo iripo here ichaita kuti tione zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvachose zvichidzokera kumusha. Nhasi zvakare izuva rekuti mutaure zvamungada kutaura nezvazvo vari kumarimuka kana vari munyika pari zvino. Tambokurukura nemi munguva yapfuura, vazhinji vanyora vari kutaura zvavari kuda kuti titaure nezvazvo, asi tichange tiri kuverenga zvamuri kutaura, uyezve tichange tichikumbira kuti mupinde muchirongwa. Kana mutinge muchipinda muchirongwa, mubva manyora code number yekwa muri ne number dzenyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai. Asi kune avo vakateerera pari zvino, idzai matitaura kuti munoona sei kurudziro iri kutaurwa navamunangagwa iyi. Imi mukawana mukana munokwanisa kuwana muchidzokera here kumusha pari zvino nemamiriro akaita zvino kana kuti munofunga chii. Ntunga rega ndibva ndachingamidza vamwe vari palive feed yedu pari zvino paVOA show natina William Shavai ari kuti I'm watching you from Botswana. Brian Garika yanzi ndiri mu Capital City muno muHarare tinokuchingamidzai. Courtney Mepi Courtney yanzi simavinde ipi. Dennis Denard Madzimure ari kuti ari kupolokwane. Courtney Mepi Courtney yanzi todzoka kune mari here please ndifonerei. Vachibva vaisa ivo chi namba dzavo anzi tida kunyatsoziva kuti ntunga tikadzokera kumusha uku kune mari here nekuti vari kumusha pari zvino vari kuchema chema pamusoro pezvavari kuti ivo zvisiri kufamba zvaka naka munyika.
Yebo kunjalo Mavelasa, and we have our first guest on the line, and that's Nabuto Mabena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome.
Evening to you and evening to students.
Thank you. President Mnangagwa says that you guys should come back home and help in the process of rebuilding the country, especially the economy, looking at what's going on. What's your take on that?
His call was not thought out as a simple matter call without thinking on what his call meant, because he needed first to understand the challenges, the economic challenges in Zimbabwe, what causes the economic challenges. The economic challenges in Zimbabwe are basically around the question of the currency question, which is unresolved up to now. We've been using a multi-currency regime. We moved from there. We then introduced in 2016 the bond note. We've then now introduced the RRTTs, and it is not working out. We've been saying that because we have the majority of the working people are in South Africa and in other countries, we do not see any reason why we should not use the rand as a currency of reference. We are not calling on Zimbabwe to join the currency union, because it requires the rand union, so to speak, because there are legal issues that are needed to be resolved around that. But we are already since 2009 using the rand as part of the multi-currency regime in the basket. So it's a question of making the rand as a currency of reference to ease the liquidity crisis that is in Zimbabwe. It would be easier for people who are sending their money home for their relatives to buy in shops, buying in rents for workers to be paid in rents and so forth. That in the immediate will bring some stability in our view. So we think that instead of him making a call for the diaspora, he should actually be saying, how do we resolve the issue of the current as an immediate issue in Zimbabwe? And then secondly, then in the short term, is to say, how then do we begin to organize production so that there's production on the farm, and then the industry will begin to pitch that. Once that happens, and these conditions, once we create those conditions in Zimbabwe, people then decide in the diaspora whether they want to go back to Zimbabwe or not. But there's no one currently who would want to go to a country where they don't even know whether if they put their money in the bank, they're going to get their money. Over the Easter weekend, we've had complaints where people couldn't access their money in the bank, and people will not really leave diaspora to such kind of a life in Zimbabwe.
Manyamazwi Mabena uthi wena inguquko ubaba Mnangagwa akhuluma ngayo athi uhulumende wakhe useyilethile elakho ukulihugu kubana libuyele ekhaya, uthi wena kaliboni leyo nguquko?
kambe mubani oza chia isingwa kwe 15 randi hiltro siyachenga isingwa ni 50 randi Zimbabwe age kumundu ongawenza loku ulae kanda mshombi yawe kiyalo kukono ngahambi rush ito kona utema sonangako loku mende wabi kumele balungi njoba sisho indaba yemali nipi imali esebenzayo eZimbabwe abantu bengahlupheki ukuthola imali emabhanga engavela lungise ngoba kasikaze sizwe thina ukuthi kulabasebenzi abalayo ukuthi baholiswe ngamarandi ungahamba eplant uzathola ukuthi eplant abantu bazisebenzisela amarandi bathenga ngamarandi ezitele zeplant abalahlupho abantu abasebenza ukuholisa inkomo bobagcina imizi baholiswa ngamarandi abakade bawawani nxa sonke eZimbabwe ibigela Zimbabwe abasebenzi bonke ukuthi selihola ngamarandi izinto sezithengwa ngamarandi ama-prizes abantu kangeke bakwani khona lokho kuzakwenza ukuthi kube nobubelo endabeni yezimali engavele enze njalo kube sekuthiwa manje ke ukuvuselela umnotho ikakhulu endabeni zokulima kufarming ukuthi kube le-production kungaba le-production ama-factory ayaqala ukuthi avuleke angaqala ukuvuleka abantu abasebenza kokhothama abantu abaku-informal sector abasekhaya sebengena emsebenzini nxa abantu besuka ngapha eGoli lakwamanye amazwe sithola abantu bayasebenza sebengani bathola bahola imali ayifana nalokuthi umuntu nxa esebenza eGoli ayihola ngoba ehola ngamarandi yikho kungenza ukuthi umuntu abesesithi kunokuthi ngibhadale irenti lapha e-Hillbrow ngibhadale irenti kobulawayo ngibuye futhi ngisapote umuzi wangakithi etsholotho sokusiba lukhuni ngona mvele ngisebenze kobulawayo ngoba imali engizoyithola kobulawayo yimali efana nale mali engizoyithola egoli ngoba ngizehola la marandi lokuya kobulawayo ingaba ngaphansi kancane iholo kodwa nxa usuhlala phansi futhi ukuba lento ezemithathu kungangcono ngekobulawayo nikhangele imizi emibili kuphela so yikho emasemnangagwa okumele akwenza lokho kuthethe abantu ababuya ekhaya engalungisi abantu bezekwenzana ekhaya abantu bevele lakhathesi baningi abasuka ekhaya ngendlela imnotho ongakhona longatholakali umsebenzi besiza lapha eGoli uzabiza njani bengikhona befika ngapha eGoli mbela kwamanye amazwe ukuthi buyelani ekhaya kungelalutho.
Siyabonga babu mapena qhubeka ubambile kona postate abalaleli mavelas
ndiri kunzwa kuti tine mutereri uye zve tine munyarikani wedu wokutanga asi tichamboenda kune mutereri halo kola ya wokutanga tataura nakola tozotaura namukoma tinashe makadi yenyu kola
tinofara kana muchifara kuti remave
aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi uye zve tipewo pfungwa dzenyu
ndiri kuno ku South Africa ku Durban.
Taurai
tiri kuzvizwa zvavo zviri kutaurwa namunangagwa kuti ava vanongauye vainvesti kumusha unouya uine mari wogadzira business handizvo wagadzira business business richada mari kuti rirambe richirana wobva washayiwa mari iyayi wabroka wadzoka futi pasquare zero zvinenge zvichazoshanda papi kusimudzira nyika kwacho kunenge koshayiwa basi kuti uende kumahofisi kuti uvhure business zvinotora nguva yakareba unojambiswa kubva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi uchibva kuofisi iyi uchienda kuofisi hapana chiri kufamba kusvika newo watoora mwoyo wotoona kutoti hano zvirinani kuti ndidzokere futi kwanani saka kusimudzirana kwacho kunenge kunonesa ngatibudirane pachena kuti zvinhu zvinofambiswa so kwete kuti apa munotaura neimwe nzira besides pasisina vamwe movha maakutaura zvezvakasiyana saka hazvandioni zvichifamba
dai zvanga zvichibvira muchibvunzwa kuti muzowanikwa muchidzokera kumusha ndezvipi zvamungade kuona zvichisandurwa munyika
right chinhu chatoda kutanga kuti chitange kusandurwa ndezvekuti zvinhu zviitwe pachena handizvo kuti bhizinesi rese kana ndiri kuda kuita bhizinesi retransport umwe asataurirwa kuzi aiwa mabhazi achapinda free duty but tikazivi then wozongoona mabhazi aakupinda mutemo unongoiswa for a short period vaive vakataurirwa secret meeting kuti aiwa tichaisa mutemo wekuti mabhazi achapinda free duty wozongoona mabhazi aakupinda aakupinda iwo pondo kuti zopindwa zvota mutemo uya watovhara handi mazvona saka tibudirane pachena tisahwandirana ndokuti zviende kana paine patadzwa hazvinei kuti une position ipi muhurumende bvuma kuti ndatadza pakati ndokuti nyika iende kumberi
aiwa
ndatadza kubvuma pandakanganisa kuti ndatadza ngondoti ndiri mukuru handioni zvichifamba nyeperano
aiwa mashoko makuku kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda
babai regai tiende kune mukoma atinashe muripo here panhare halo mukoma tinashe muripo here panhare
ndiripo halo
aiwa tiri wadi mungatitsanangurirewo kuti muri kupi uyezve imi munoita basa ripi
mazvita zvenyu nemukana ini ndiri kuflorida muno muunited states of america ndiri agricultural economist by profession ndichishandira mutiri muno mukuita research agricultural research for organization yemuno muamerica
muri paiko foni iri kumboita ichiendaenda
orit mirai ndidzise maearphones
ehe nokuti hatichakunzwai because isusu kana tiri kutotadza kunzwai then vamwe havazokunzwai
yelo
ya manani manje
orit so ndanga ndichiti ndiri agricultural economist by profession ndakadzidza kuzimbabwe midland state university ndamuno muamerica ndiri kushanda seagricultural research assistant muno muflorida ya
manzwa echikumbiro chava munangagwa kuti handidzokai kumba mugadzirise mataura emi kuti muri kuita zvekutsvaga unyanzvi panyaya dzezvekurima nezvimwewo munoona sei kurudziro yavo
iyi kurudziro yavo yakanaka asi dambudziko ratinaro isu semazimbabweans nderekuti pane zvinhu zvandanyora pano zvinokwana kuita 6 zvandinofunga kuti zvindizvo zvo zvakakwanisa kuadreswa munyika chotangira ipapo
taurachinzwi
chekutanga chinofanira kugadziriswa munyika yezimbabwe ipolitical legitimacy right kuti tizive kuti isusu politics dzedu dzakamira sei ende tinofanira kunge tine respect yevanhu yezvido zvevanhu munyika kuti vanhu kana vavhota whether vadyiwa kana kuti vahwina zvinhu ndazvoende pa zvakanaka toita legitimacy panyaya dzematongerwo enyika so dati dzimwe nyika dzokwanisa kudyidzisa nesu zvakanaka chechipiri ndechekuti isusu kuti tidzoke kumusha kunofanira kuita restoration of rule of law constitution must be the supreme law of the land kwete kuti vanhu nepoliti bureau vanogara pasi vokure voita kukura musoro kudarika constitution kuti masoja anongotumirwa mustreet vonouraya vanhu kwayari yekuda kungotsvaga kunombedzera opposition that is not acceptable ndatiitei kuti nyika itongwe neconstitution kwete kutongwa nechitoro chopinda panyaya yemainvestor confidence isusu tinoda ndakaona vhidhiyo rapresident wekubotswana vachiadressa vamasai vachiadressa vana strive masiwa vachitaura kuti kuno kumuka uya kuno kubotswana munokwanisa ukaisa mari yako mubhenki nhasi kana ukada kuzoitora next month your deposit is guaranteed and it's safe but kuzimbabwe ukaita business kuno kana kuti anyone anoda kuita business muzimbabwe anogona kungopfuma achinzi business rara obet mpof saka that why should we come back there tinoya totambura ikokoko kuno kutiri kushanda ofcourse kunoko hakunakidze kushanda kunyika dzevamwe asi kuti ndiuye kuzoshanda kuzimbabwe ndiuya ndopiwa 500 rtgs iye munangagwa chaive pachazvake akataura patv musuno achitaura kuti mari yaana trump mahusa chaivo inoti marrtgs which means he accepts kuti marrtgs haisi mari but iye heis forcing the people heis raping the kuzva kuti hachisi mari so that why should we come there because iye ndaatoite then the other thing kuno kuti tiri kuda diaspora vote hallo
aiwa taura yenyu
orit tikuda diaspora vote kana isusu tichinzi tiri mazimbabwe vachititarisawo semazimbabweans tofanira kunge tichikwanisa kuvhota tichidecidewo seite nyika yedu kwete kuti vanoda kuzoti kana vakuda kuti madiaspora remittance diaspora dzokai kumba it's true that over 5 million professionals have left the country and vanhu vakabuda muzimbabwe ndovanhu vanofanira kunge vachivaka zimbabwe but havakwanisi kudzoka kuzovaka zimbabwe nenyaya yeutongi huriko hwezanupf that is the worst thing chiri kuexist zimbabwe thats terrorism iri kuexista muzimbabwe iri kuenda unpunished yekuwezanupf ichitonga zimbabwe Then the other thing in ye human rights human rights abuses are being and monitored and people are being abused in the state apparatus for their political feelings. It's just because it's too kuno kwa America. I mean personally, I ran away. I don't know where I went. My soldier, I got involved in Papa Pelu. Kakasinda Peri, my soldier. I don't know where I was. I say go. I mean, I don't know. Indo, I assume I don't know where I am. I don't know where I am. And you want me to come back? Kunyika, what guarantee do I have? Kuti nikatoka ku Zimbabwe nini upenyu wangu uri safe? What guarantee do I have? Kuti nini nikatoka ku Zimbabwe especially the education yangu kuti ndirarame? What guarantee do I have? Kuti nikatoka ku Zimbabwe ndikavota kodzero dzangu dzicharemekedzwa? What guarantee do I have? Kuti vana vangu nini vacha akarwara achaenda kuparire nyati kwachinowana mishonga yekurapa? You see, so all those things. It's also going to be Zimbabwe. We can come there, man. When we are Zimbabwe, we got that 2009 for 10 years. When we can go within 6 months, Zimbabwe, I think they have to own it. So it's not a matter of putting one. When we are Kokumbo, Gariba, Savan, Magango, we are citizens. You got Gadri Konyem, Chemo, Sadatawa, Gadri, rule of law, investor confidence, political stability, the currency, the current. What type of a country is it in a central bank is in a current? In the modern history, hakuna nyika yakadaro. It's said that we have inherited a system of dictatorship kubva kuna vamugabe, and it's going to destroy our country, it's going to destroy our future. And vamunangagwa ngavanzwisise kuti vanhu vanoda kudzoka ku Zimbabwe, but ivo vamunangagwa ndivo the terrorists vanofanira ku
regai timbokubata ipapo muromo wanzvadzi hatidedu kunyombana. Kunyangwe tinoziva kuti vanhu vakawanda vane hasha zvechokwadi nemamiriro akaita zvinhu, asi ngatingotaurayiwo tichiremekedzana kusvikawo tazoona kuti pane zvichasanduka here. Mombobata makadaro nekuti tine muteereri, tichadzoka kwamuri nekuti mimi muri guest pano, bagara henyu ipapa tiri kudzoka kwamuri. Hello caller. Ndimukomatunga vandinavo. Kana muda kutaura namukomatunga vanotaura futi, taurai navo futi. Nekuti ndabvira kuti haratikota. Mutunga, tora mukoma wada kutaura nema.
Ndeve mukoma.
Okay. Aiwa, pakanaka, ndinotenda hangu kana masasimba. Muri kutaura nama nhanda kusouth Africa.
Kodzero
yapresident Mnangagwa yakanakisa zvikuru, asi ndinemwe mibvunzo hangu yandoda kuti ndibvunze kuvateereri nevachazoda kuzokurukura nekunge ndataura. Kodzero yakadai yakanaka, ndingangoti ini ndakatsva kuno South Africa kumaearly 2000s. Ndisingosvika kunoko ndakaita mhanza, handina kunyanya kuva nedambudziko rakanyanya nenhau dzepasi. Ndakasvikoshanda ndokuchitanga kuyambuka ndichienda kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira Zambia. But panguva iyoyo ndakadzidza zvakawanda mukufamba kwandaita. Ndoda kutaura hangu kuZambia kwandakadzidza ndichiona zvaiitika. Vanhu vomuZambia mari yavo kwacha zvochiwa yakamboita panguva yakaomara zvamunoziva kana vanozviziva. Asi handaraona panguva yandarange ndakuendawo ikoko kwacha ravo vairida nyange rakanga risina basi. Vakaramba vachiri sapota zvikuru, vainyange wakabata dollar US dollar nyange ukada kuchinja, but kwacha ravo vanga vachirida kuriona. Saka indangaitida hangu kuti kuhurumende yedu kudai nyange mari yedu isina simba, ngatiisapotei iyo yacho iripo kuti irambe iripo, nyange tichishandisa dzimwe mari. Zvimwe zvinhu ndangazvitarisa ndezvekuti I think our government discuss with the government of South Africa kuti currently vafane kushandisa zvavo rands marands aya kuti akwanise kubatsira pane vanenge vaendawo kumusha vachida kunoita mabasa avo akasiyana-siyana, vakwanise kuti mari iyoyo inenge iripo. Zvichibvira mukuti kune avo vanenge vachidzinga vane mainternational accounts possible kuti anenge ane akaunti yake kuno South Africa anoita business, atiedo zvokuti achaenda chinyehupi dhoa mari yake. choko kutedzisira kana kuti ndingangoti point is kanda sami kutedzisira maZimbabweans vedu vei atisatatambura kana tahotambura chava kanyika yedu tine mwoyo wokuda ngatimbosiyai pari kuna akataura mbenezurama akati ini handisiri wepolitics asi zvandinoshuvira ndezvokuti ngatimboisai politics parutivi tiwane kubatana mukati menyika medu tivake nyika yedu nekuti hatine imwe nyika yechipiri kunze kweZimbabwe ese ese tinotaura tichida izvi tiri kucomfort zone mhama dzedu dziri kumusha avo vasina pokuti vanokwanisa kuwana kuti vano mari yotombobishaiko kana yekuenda kuchigayo chaiko inoshaiko ngatirangarirei izvozvo patinee tichipa makomendi akafanana naiwayo vanhu vari kumusha vanowanei pamusoro pemakomendi edu pundudzo yavanowana zvinongobudikidza nokuti isu kana tikabatana nokusapotera mukati menyika medu politics dzinochinja tiri murodhi tichifambidzana tiri mumhoro rimwe chete hapana chinoramba kuchinja mukati menyika vanhu vakabatana basi tikangoramba tichingotaura kuti zvakati mubvunzo ndakaubvunza mavhiki anokwana kuita matanhatu ndakabvunza ndichiti 2023 kuzanupiyoikawina munoti kudii titarambei tichitaura matauriro iwayo ngatifungei kumberi tichitarisa nekumashure kwatinobva the only alternative is the as of now is to support our country takabatana tichiedza kuti zvozvokutizvitiatheatime tichikurudzirawo vatungamiriri venyika dzedu kuti aiwa itai kuti pave nesecurity itai kuti pave neenvironment iri safe inoita kuti munhu auya akwanise kufurwa nemhepo yakanaka asingatyiri kuti mangwana kunoka kune zvakati itai kuti munyika mune rusunguko rwakuda zvese izvozvo zvinongoitika pedzi kana takabatana tichifambidzana negwara rimwe chete ezvezimbabwe of this what we are talking about this kind of language handioni handioni tichimboida kana kuti vanzanzi kwatinongoenda kuramba tichinetekara nekunetekara nekunetekara and the creation of markets usually vanotarisa nezvemamarkets pastock exchange zvinofambiranawo futi neleadership zvimwe zvinhu zvandanga ndichitofunga izvo zvinditaurana nenyika havaanzanzi ngatimboregai kuva nemaministers okuti kana vaapoindiwa mungonogara kumahofisi tovaona after 5 years vaakuya kukambere mucharangarira vahanzanzi kuti makuda apoura muzimbabwe wenesday yaitorwa sesport day ndichiri kuzvirangarira
asi pane vamwewo vari kutidzoka
saka
vamanhanda imbobatai makadai
vanongova kuti maministers vanombobudawo vachienda kuvanhu vachinotaura nevanhu vavanomiririra vachitaura maprograms avo avanoita mugavhenmendi vanhu vachibvunza zvinovatambudza vachinzwa kuti maministers ari kuti kudini ngavapararire nenyika yese every wednesday vachinzwa matambudziko hunouya vachizogara ithe cabinet
tinotenda vamanhanda regai timbotora vamwe vatereri
ehe vazhinji vari kutokomenta ipo papa hapana caught me mapy caught me ari kuti vamanhanda hanzi asi makapuwa purazi here nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekutaurawo kwacourtney ari kutaura hanzi aiwa dai nekuvanhu vari kunonga svosve nemuromo asi vataurawo zvimwe zvakanaka vamanhanda zvekuti dai makurukota ntunga vaikwanisa kuti ivo once a week vanomboenda vonoonana nevanhu vakavavhotera kana kuti fanike mamp nyanya vachidzokera kunzvimbo kwavakavhoterwa kuti vabvunzwe mubvunzo wekuti muri kuitei kunzvimbo idzodzi uyezve muri kubatsira sei
sependuko yekuwe mnumzana mapena uyavezwa avalaleli vayakhuluma lawe uke wakhuluma njalo ngodaba lokusetshenziswa kwerand othi ilizwe kumele lizame ukusebenzisa leyo mali uze kube lenqubela phambili elizweni ilupho olunye utshintsho olukhangeleleyo olokuthi okokuthi alubana luthe lwabakhona lungakuhuga mpela ungunqabutho mabhena la uthi hayi kahle ngiphindele ekhaya ngiyebamba iqhaza labanye sivuseleli ilizwe.
Amafemu engavule ekhaya abantu bazimisele ukuthi bahambe ekhaya bayesebenza ekhaya ukubhalisa ama-companies kungabalula ma umuntu kuyukuthi ufuna ukuvula ifemu yakhe kumbe ikhampani yakhe ekhaya kube lula njalo futhi kube lalokho kuthiwa ngibasenze ne-confidence ukuthi nxa umuntu efake imali yakhe ebhanga ezisemabhizinisi imali yakhe uzayithola anelise ukuthi athenge ezinye izinto okumele ukuthi azithenge ezekhampani. Abantu bayafisa ukuthi bahambe bayehlanyela imali yabo bavule ama-companies. Into ehluphayo khathesi ukuthi na umuntu engazabe le mali sethule 500,000 rand uyazibuza ukuthi kambe kuyini engafika ekhaya ngikwenze okungakunika imali njalo imali yami ingangeni emgodini. So khonokho ukuthi ngakula confidence emabhanga ukuthi imali ye-business kayisoze itholakale ngendlela. Yikho konza ukuthi abantu abaningi bengahambi ukuthi bayehlanyela imali yabo ekhaya bavule ama-businesses. So yikho lokho uhulumende ka-president Emmerson Mnangagwa okumele akulungise indlela yenza ukuthi abantu bahambe bayevula ama-business lapho kwaba kuma-business lokuthi ama-permits ama-businesses kumbe ama-licenses kungabi yinto enzima ukuthola i-business license nxa ufuna ukusebenzela ekhaya ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula i-business kube yinto elula kungathathi isikhathi.
Inguquko le mabhena yinguquko enzima yini kumbe yinguquko nje e-basic okokuthi uhulumende kamelanga abe lobunzima ukuyiletha nxa efuna ukuvuselela ilizwe?
Uhulumende kakumelanga akusonto nje enzima yinto nje elula ngoba okunye kumele sikukhangele ukuthi indlela ibhanga lethu elikhulu elisebenza ngakhona e-Reserve Bank indlela elinika ngakhona abantu abakubhizinesi imali yangaphandle i-foreign currency. Siyabona ukuthi kule khampani leka yabotakura eye-oil eyiyo ephiwa imali eyangaphandle ukuthi bona bebelokhu beqhubeka bethenga amafutha ezimota emazweni. Labo abanye kumbe abaku-construction kumbe abakwenye i-business abafuna imali yangaphandle kabayitholi ngoba imali leyo iphiwa abantu abadla lezikhulu ze-ZANU-PF abayibo abenze ukuthi ilizwe libe yindlela elingakhona. Bese kusiba nzima ukuthi umuntu nxa ile bhizinisi ekhaya efuna imali yangaphandle emabhenki akayitholi nxa esiya e-Reserve Bank imali etholwa e-Reserve Bank kunabantu abavele bayebephiwa. Uhulumeni ngominister umthulisi Ncube bathi bona abantu kumele bahambe bayethenga imali yangaphandle i-RTGs lezi ezikhona isilahlekelwa ngamandla okuba nzima ukuthi abantu abakumabhizinisi bathenge imali yangaphandle ukwenzela ukuthi amakhampani ake bo aqhubekele phambili. So ikho sithi thina njengoba i-trade isenza kakhulu elizwe le-South Africa nxa kungasetshenziswa irandi ngoba o-businessmen bathenga impahla zabo lapha e-South Africa kumbe imitshini abafuna isebenza ekhaya bayithenga lapha e-South Africa nxa kuyukuthi basebenzisa amarandi kabasoze bebe lohlupho lokuzothenga mba ama-spare parts ezimota kakusoze kube lohlupho ngoba kuyabe kuyimali ababevele belayo.
Siyabonga mabhena aqhubeka ubambile mavithi mboto ramtere.
Aiwa ndiri kunzwa kuti tine mutereri. Hello caller. Hello caller. Hello. Ameno kuti caller varipo here. Gaitende kuna mukoma Tinashe. Mukoma Tinashe muripo here panare. Hello.
ndilipo. Hello.
Ehe, taurai tinswe. Tukusaona namukomati Nashi here kana kuti nakola apa?
Namukomati Nashi.
All right. Mukomati Nashi, pane zvamataura mataura imi kuti makabva kuZimbabwe muri mukomana wechidiki chaiye. Mukataura zvakare kuti pane zvamamuri kufunga imi kuti ndozvingagadzirise nyika. Tanotarisa zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi. Pane zvimwe here zvamungada kuwedzera? Dai kunge vanga vakateerera kuti vakanzwa kuti imi sevakomana vechidiki vakabva kumusha mukauya kuno mukaita zvidzidzo zvepamusoro zvavangagadzirise kuti remangwana dzimwe dzenguva kana zvinhu zvikagadzirika munogona kudzokera kumusha.
All right, maita basa. Pane nyaya yakaitaurwa, sorry, ndinongo kuita take back chana panyaya yakaitaurwa neyekuadopt Rand. Inino from basic economics, I'm an economist also by qualification, but at non-specific, Zavaru Taura, Rubava, Tokasawa, Dr. Hans. Toy has taken at a Dr. Hans. Negotiate you of Nikai Pandre and Perry, I see Mukshanta Marie Epica, not Mukshanta Yaka, Shantachi. She not you of Nikai Pandre, Nikanakunda, it's a producer. Your changes as you could be. Zvakawanda kudarika zvainenge ichitenga iye, so that munenge mune positive, yatinoti positive balance of payment handizvo. Saka isusu kuti titi patinoshangira kuZimbabwe kuti tsitange kuita ndatigadzirise nyaya yeland question. The land question is not saying kuti isusu tida kuti land ije kuvarungu kana ivavo vanhu vatema vacho even nevarungu wherever whoever ari kukwanisa kuwana land wacho ngave ari munhu ari kukwanisa kuproduce something. Shekuti anowasara anoita subsistence farming plus surplus, so that anotengesa something pane zvavari kurima. Toita a strong agriculture, taita agriculture yakasimba yekuti vanhu vave food secure, vanhu vakwanisa kuzviwanira chikafu chavo, haticharely because nyika ikwanise kurarama kana ichiimporta everything, kutora zvinhu, kutenga zvinhu kwenyika, kutenga wheat kunze kwenyika, tingatenge matoothpick shuwa kunze kwenyika, hazviiti. Ndatigadzire nyika agriculture yedu ive stable, vanhu vane land ipiwo vanhu vanodeserva, vanokwanisa kurima. Tine vanhu hobo mazimbabwens vakaenda kumaagricultural college vakadzidza kurima, vakaita nahorticulture naagronom, vanokwanisa kurima zveunyanzvi izvo zvokuti nyika inokwanisa kuendera mberi. Zoregerwa kupoliticize kuti munhu anopiwa land anofanira kunge akarerekera kudivi rekati rakati zvevanhu vanodeserva.
Regai ndimbokubatai muromo ipapo, mukomati Nashi.
Imagine kuti anastand koro.
Nare yenyu manje meno zvayakuita ichanzwika mapapi.
Sorry.
Nare yenyu meno zvayanga yakuita.
Mamainzi akabhagwa
mukomati Nashi, batai makadaro tina kola timbogadzirisa nhare dzenyu. Hello, kola.
Hello.
Tukusaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura nanko mukwasha maZezuru Sisimavelas. Vakangana vandakambotaura chacha zvikurukuru ndikati mukwasha maZezuru asingasarudze ganda.
Oh, asi munokuluma.
Waseka ndowanakirwa tota Mavelani.
Ndanakirwa shuwa. Munokuluma.
Ndakazofonera nevanhu vakawanda zvikazi baba vanonziva vakati baba mataura.
Oh.
Nyika ndedu Mavelani, nyika ndedu. Kana tichi kuonai muchishaina mumaTV mafoni tinofara zvanga. Nyika ndedu.
Muri kupiko? Mukwasha.
Ngomadzidzi. Ndinotaura kuti ndevele bhati. Ndoda kutaura neshona kuti ndinzwike because yes got a shona steering.
Alright, chati mu
anko mo.
Aiwa zvamuchaita ka. Ndoda
kusvangu ikoko kumbala lume kumadhambuzi.
Zvataita ka anko muchitaura neshona mozotaura nehama yenyu mukomo.
Ndinoona munhu aigeza nemukaka. Anko mo vaigeza nemukaka. Lendi Mavelas ndio takangaridza nyika yedu, heritage yedu taiuraya.
Saka poitwa sei? Soja
nemapurisa. Hatikaje masoja nemapurisa, toja ivhu. Kwakabva vana tateguru yedu, vana Taminuka, vanani, vana Tongogara, vana Joshua Nkomo, ndisingataure naNkomo. Ndonzwa misodzi yangu ichiwira pasi.
Ah, sorry shuwa.
Saka wangu jaja wangu ne wondo saka tarisa isusu waida danevu. Machirima, mafetaliza uya kumaprazi kuchirima. Pati isusu chacha chirugurima vanu atirime lendi.
Ah, mashoko makuru hapa. Muri kupiva mkomo mkwasha.
Ngati vare kivure. Kivure misiwa. Aukati mavela zulula kubikira vana wako sadza. Murumu waka uya.
Eh.
Okia kitchen. Ukakia kitchen haumobiga. Mapoto wari mkitchen.
Mm-hmm.
Ukarasika makia kitchen haumobiga. Nika yaka vurika mavela zi. Very clear kuti. Tika kadra hana zedu. Ana zedu zataka ruira hondo itichi ruira sidimbuka misoro inda kaona ba chamara zangu sidimbuka misoro ndaka tarisa kuti ah baba enda kwa nasi chachao nasi cha ndikakutaurira makonda takaitika matevere ndiwaziva yese hondo noti iri kutaura nasi kuti kwangu ne hondo no hondo yedu ininda yataka ruira kuti tirime titengese tikadzire mapoto zvisiko tilisisenza bana unokasuka ukwekwe kwaga andifute makampani ya waiona nemoto uri pa train uchienda ku Harare andifute ari kushanda uchisika ukadomba uchiona kotoni chiri yaka ichipenya ichigadzirwa ichikuya uko kwana mudzara vanekwa ndine chamari dzangu dzekwana mudzara vane vanhu ndakagara na vanhu vakuru vanopfuya hwai vachirima kotoni kune sunflower ichigadzira mafuta ku olivine National food, chibage, and is real good. Kukira ndezo, wenda uko, wenda uko, uweza kupozana mavelasi kwa tiri kwano.
Mm-hmm. Ya, muri ipapo wankomo, saka manzwa.
Barugurima, barugufuya mombe, ndinesha mari yangu, haka positi nkomo, dae wawe ya kiende kupra, kumuraga kwa wangu kuprazi, kwa uende kwa uona.
Mm-hmm.
Dae mbae la mombe, zake zi. Danga tenga ku South Africa because dineru woko rakananga ipapo mavela sipapo palendi nezvifuyo ipapo
ankomore
ndirakuenda kokuragiza bhuru rangu randakatenga kuti dzine murungani over 600 dzati dzabereka dzese unonzwa sei mavela kunyika kwedza zvipo izvosho
ya saka vankomo chimbumira ipapo titaure timbo kuvhunzai kuti manzwa zvataurwa kuti hanzi dzokai kumusha mati mune ruoko rwakanaka muchadzokerera
inini mavela sindakanyoresa 2005 mwana wandakabereka vana vangu vese handina mwana asina kuenda kuchikoro ukabvunza vachakufonera vanhu vati mavela iyo ishasha iyo ukaiona anogara kunga akanyarara nyarara so kunge chirema rema so asi kugeza anouraya ndakagadzira vana vangu vese hakuna asina kuenda kuchikoro nanhasi vakanogona kufonera kuti tese ndine magraduate anobuda nema A vana vangu ndine vana vangu vari kuHarare vamwe vacho vari kutaura kuti baba vavo ane hana hana yevhu inini chanzi kuti ndakanyoresa 2005 mavelas
makanyoresa chii vankomo
kugera kuleri ma
makanyoresa kuti mupiwe prize
ndakanyoresa kuti ndiwane lendi because moyo wangu ndira kurima nekufuya kuti kana ndakusvika kuchembera kuma 70s because ndisati ndachembera ukati ndisati ndasvika 60s ndoti ndachembera haya ndisati ndachembera chine pfungwa chachazo kuda kurima ndikasvika zvikanzi ah munoendera tu ndikati kuendera tu ini makanyora pasi ndira kudzoka ndirime michini yangu nditeke michini yangu yekugaya chibage chemombe chikafu chemombe ndifuye wai dzangu pati ndikurwadziwa nekuti baba chacha ndikabvunza ankomo ankomo ivavo vaunavo kuti anoziva Marula area
vankomo hanzi taurai navo
anoziva 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 yakwazi nkomo
ngazalelwa kona ngakhulela kona ngihlala kona lamanzi
waishasha baba vangu vairima saka ganda hanza dzangu dzinombotaura kuti dai mukoma wedu akapiwa lendi tainona tainona mavelasi neni varora mainona mavelasi mainona vari kuramba nelendi vari kuramba neagriculture vanhu vehurumende yedu havene kuti chavarura kuripi
asika vankomo manzi hanzi dzokai muuye kuzotora agriculture yamuri kudai
haiwa hazi kutaura namunangagwa ini ndakautaura mavelasi kuti hanisoropodze munhu auraya munhu ajaimbwa ajachakati adanana nankomo adanana neni handikuzvinzwa shona yangu handi mbonongedza munhu kuti ane mhosva tese tine mhosva vanhu vezimbabwe nemoya yedu yekutadza kuti tigare zvakanaka handinongedze munhu handizive kuti ani ngakauraya ani inini ndoda lendi chete kigazire nyiga yedu anida kutaura kuti varungu vaidana nelendi vaidana nelendi varungu saka vatarisa mongbezi vasitengesa kuEU kuchiuya mamilioni vaidana nelendi vachitibvunza futi kuti zvamuri kuita izvi muri kuenda kupi musora muchidzinganisana dzinganisana muri kuenda kupi kune murungu mavhela sakati dzidzisa akanidzisa basa idini unozva takati chi
akati chii chipedzesa imva mapesa ipapo mukwasha weonazisi
oraita kupedza mavhela sii ndipe vame vanhu vezimbabwe vataure akati kwandiri chidzidzisa basa ini basa chatea ndaifunga kuti patakaenda kuchikoro ndichibvunda so achidzidzisa pandaishanda akati chi ndida kudzidzisa nezeleni ini ndaifunga kuti ari kudzidzisa nemichini yati kugadzira nayo akati ndida kudzidzisa neleni sezvo matora nyika muchatora ma50 years but varungu vakasenza nyika ino zvichatora 50 years kuti vararame mari yavo isina kupera mumabhengi
aiwa tinotenda
mavhela vangaone mapurazi kumarula ko kumarula kumangwe kwese ko kwese kuenda pasi kona vana Bloomberg vamunavo kuamerica ivapo inonzi Oppenheimer vanoziva vaita basa mavhela si musaregere kunifonera
aiwa tinofona nkomo mambotina
kipepopana
hayi amfuni ukhuluma nawo pane khaya ingasiangathe ngithethe umhlobo ngakhuluma ngelinilanga
hayi siyabonga
mageza ngoufoka mageza ngoikako ufana ongaphethiyo
kunjalo baba siyabonga
hayi kurayithi mfuka mgogo
nareza Mr. Nkomo hei dzabva dzakanganisika asi vanga vachinakidza chaizvo vambounzwa ya pane basa but
full time job
as I think sometimes tinombodo kuti timbowana vanhu vakadai vanombonyevenutsa moyo mbichana nekuti vanga vari kutaura zvakawanda ntunga Mr. Nkomo there our caller was just talking that he has actually registered to get a farm, but he says he has no hope at the moment that he'll be able to be granted one, or at least to have access to one. Over to you.
And it's 18 minutes before the top of the hour. If you just joined in, this is Live Talk on Studio 7. And tonight we are talking about the appeal by President Emmerson Mnangagwa to Zimbabweans in the diaspora to return and be part of efforts to revive the economy. Coming back to you, Mr. Mabena, do you see enough goodwill from the government to put the country back on track?
The last few months has not demonstrated so. You would know that the ZANU-PF government has declared the working people of Zimbabwe as enemies of the state. We saw them in January when people took to the streets because of high prices. People were shot. We are seeing prices doubling again. If people take to the streets protesting against the high cost of living, we do not know what the military will do this time. Instead of addressing the issues that have been raised by the working people, we see the ZANU-PF government compensating former white commercial farmers, and we are of the view that the $53 million or so that is said to be allocated to the former white commercial farmers should actually go towards paying the teachers, the doctors, the nurses. Part of that money should be used to buy medication for the sick people in hospitals, because people go to hospital, they cannot access medication because the government is broke. So we do not see the need for prioritizing the conversation of white commercial farmers. This is only being done to restore the relationship between the Zimbabwean government and the government of Britain over the people of Zimbabwe. So there is no priority on the part of the Zimbabwean government to assist the working people and to create conditions for employment in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mabena, and please do stay on the line at Mbotorawa Terere Mafi.
Hello, caller.
Hello.
Makadi ko tukutola nemi muri kupi?
Muruta rana Shepard ndiri ku Botswana.
Oh pa Botswana hana sisa wana makola saka wanda kubva pa Botswana apo kwakadi ku Botswana.
Ha ku Botswana ku ride zvako kwakadi kwa muri koko ne basi.
Ai wati ri kushanda zvedu tiri kunota urai henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzekutanga ndisi simavela.
Ya taurai tinswi.
Eh pfungwa dzangu dzekutanga ini ndokutanga nda kutanga nemubvunzo vatete.
Taurai tinswi.
Mubvunzo wangu uri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuda ma foreign vanhu vari kunze isi suma diaspora kuti tidzoke kumusha handiti. Vanevo here chavakamboti chavanokwanisa kutiitira kurerutsa sevanhu vavanoziva kuti vakabuda munyika for a long time handiti. Tichitakabva kuZimbabwe for a long time handiti. Tikauya muno tine zvinhu zvetinazvo, tine maproperty etinawo, tine mamachines etinawo anokwanisa kuti tikadzokera kumusha tinokwanisa kuti tindotanga mabhizinesi, because right now hamungandi tindodzokera kumusha kuti ndindotanga kutsvaka basa. Already am here ndinotori nebasa rendinoita, ndine mamachinaries etinenge tinawo etinenge tichishandisa kumabasa etinoshanda nawo kunoku handiti. Ivo vari kuti tidzokai kumusha, vachitidzokai kumusha havane here zvavakwanisa kutirerutsirawo panzira yekuti dzoke kumusha vatikliravo here nzira. Kana ndichiti kuclear nzira ndiri kureva kuti vatirerutsirawo here paboda, because hapana pendinozombodarika kubva kuno kundichidzokera kuZimbabwe ndisingavambuki nepaboda.
Saka Tom, hoti kuridziro yenyu mimi ndeyei?
Ndimbo kubatai murume. Tikacherechedza ike zvinezvi vatete, poga poga petinonzi isusu vanhu vari kunze kwenyika ngavadzoke vauye vazotanga business. Handingabvi kuno kundosiya missionary ndinayo kunoku ndondotanga business kuZimbabwe. Ndofanira kutakura missionary ndinayo kuno ndenda nayo kuZimbabwe ndondotanga business handiti. Kana ivo pabhodha yake zvinezvi uchindobambuka uine even motikari tayo chaiyo kuti udzokere nayo, iri kunzi inofanira kubhadhara nemaus dollar handiti. Toti kana even machinery yatinenge tiinayo havakwanisi kuti vati tigadisa kuri tidzoke nazvo moita free duty, kana kuti mokwanisa kuti handizivi ipapo ndichitaura kuti kukilea nzira. Ndiri kureva kuti zeno vanga vari vanhu vanga vane chido chokuti vana veZimbabwe vadzoke vazotanga mabhizinesi. Zvinoina kuti zvinhu hazvibati zvanyatso kumira zvakanaka muZimbabwe. Ngavarerutse nzira yetinofamba nayo, nokuti tinodarika nepamabhodha vanototichaja kuratidza kuti havasi kutotida kuti tidzokere kumusha. Ndeva vasingachaji, nokuti kana ndine machinery yandinayo handiti, ndichisvika nayo pabhodha chitanga kubvunza kuti okay, machinery yako inokosta mari yakadii, wachajwa juti. Saka ndichandotanga bhizinesi racho nei, imi muchitonditorera mari ende kwawo ndichitanga kuendesa nayo kumusha.
Ndombo kubatai muromo ipapo kuti
vachiramba mari yavo inoshanda muZimbabwe yavo yemuZimbabwe maRTGA sevo vai vachimaramba.
Saka imimi chitipaiwo zvinhu zviviri zvamungati dai manga muchikwanisa kuwana mukana wekutaura neiyo hurumende, mungada kuti zvigadziriswe musati mafunga kana kutomboti mutore zviri kutaurwa izvi.
Chinhu chokutanga, kana denda ndakwanisa kuti ndichisangana nehurumende papoindi yavo yavari kutaura they are right, zvakanaka zvikuru, noendesi tinotoda kuti tidzokere kumusha. Ngavagadzirisei mitemo yavo pavana veZimbabwe vanodzokera kumusha. Ndochinhu chokutanga ndichitaura navo kuti ngavarerutsei, kwete kutiomesera, nokuti ke zvinezvi moona sindakabva kumusha izvi zvini ndine moto yanga yanga iri kumusha ndichivambuka, ndakavambuka nayo ndikabhadhara nemaRTGS handiti. But zvakandishamisa ndarako kuchinzi kuwedzera mazuva emota inogara kuZimbabwe kwachiko tibhadhara neforeign currency maUS dollar, kwete kuti mapula mapula kwaitoda maUS dollar. Ivo vari kutonda maUS dollar asi vanoti vane makarendi iri kushanda munyika yeRTGS. Why?
Nechekupedzisira manje. Nhare ndofunga dzinenge dzadonha ntunga apo. Tiri kunzwa mukola wedu ari kuti ari kuBotswana, but he is saying that yes, the call is good, all well and good, but there needs to be policies in place to make sure that when people return from the diaspora, he is very concerned that if he were to go back, he has machinery that he wants to start a business, so he would like that machinery to be imported into Zimbabwe for free, but or minimal, or be paid in RTGS dollars.
Indeed, kunjalo. Ngiphenduke kuwe mnumzana Mabena isiqebe uhlelo. Ukhona ecingweni Mabena? Unfortunately, we have lost Mr. Mabena there, but I think we still have Tinashe Nyatsoga.
Yeah, you can talk to Tinashe.
Goma Tinashe, mwechiri parunare.
Ndiri popa are ndiri kunzwa ndiri kuteerera hangu zviri kutaurwa nevanhu zvakanaka chaizvo.
vanhu vese muri kuona munhu wese ari kutaura ari kuratidza kuti ari positive nekuda kudzokera kumusha asi trust chaiyo kuti hurumende yedu inevesa inobata vanhu zvakanaka ndo iri kuneka because isusu hatikwanise kuti tingapromise kwekunzi vanhu vari kudiaspora chiuyai toexpecta kuti taitwa zvakanaka but ivo vari kutaudza vakanaka zvakanaka vanhu vari kumusha ikoko vagara variko the majority yevanhu variko kudhara saka zvakafanana nemunhu ari kuredza hove kana achiiraura hove akaibata akungoikanda maachaipe mawems ekuti irambe ichidya nekuti aibata kudhara saka isusu tiri kuti zvazvitaurwa nevanhu vese izvozvo i think ndoma mapoints anda ndakanyorawo pasi ekuti kana kuri kunzi vanhu vaakudzoka orit ndatiti zvinhu zvaakufamba munyika ngatichiti vanhu kana vaakudzokawo voitirwa mafree jud ezvinhu zvavo i think mutemo wakawo mboripo handisikuziva izvozvo ekuti kana waakudzoka mareturning resident chichichichichi but wailimita zvinhu kuti one motor one chichichichichi handidii but zvinhu zvakanaka izvozvo zvokuti kana vaakuti vanhu ndavachidzoka vanhu vanodzoka vati vachisvikira pai vanhu vanosvikira land ini nyaya yangu iri kunyaya yeland kunyanya nemameans of production ngavape vanhu bot kuno kumadiaspora inaman agricultural research ndiri kuita research yakakura yekuti yechikafu yefood production yekuti tikauya kuzimbabwe kuya tikanopinda kuna naikrisat nekuna setik kuya we can have my scientific research yatinokwanisa kubatsira neknowledge chaiyo kupinzawo kuisa knowledge but unonopiwa mari yekurarama kwacho because unosvika ikoko kobwa puwa 500 bond and isingauye futi yegovernment yacho and so they must make sure kuti vagadzirisa mitemo because vese tingataure zvedu ivo vanotozvishuwirawo but kana pasina mutemo uri kurespectwa uri kuremekedzwa munyika hapana chinhu chinobatika ndapaiswe mutemo chavo kuti constitution ndo yaakutonga munyika handiti whether there's political legitimacy or what but let there be rule of law in the country ndo patofana kutaa ipapapo zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva zvaita then another thing let demilitarize my institutions and depoliticize them because for as long as we have got political institutions everywhere hakuna kwatiri kuenda let the country be run according to the constitution uyezve ma institutions ndaaranwe on merit not kuti unotora brigadier general akaretire kuarmy momuti dhiya haakurana ministry of agriculture chaanoziva kuagriculture chii motora brigadia momuti dhiya haakurana zbc chaanoziva kumedia chii handii political expedience at the expense of the people ndo chinhu chiri kuaya zimbabwe saka vamunangagwa kana vachizonzwa message ndavanzoti chinhu chiri kudiwa nevanhu chekutanga kugadzirisa mutemo kana vagadzirisa mutemo theyll see even my investors vanotanga kuuya zvese zvecurrency zvatiri kutaura zvemamaina but chinhu chakakosha chiri kudiwa muzimbabwe inyaya yerule of law
aiwa mashoko makukutu tinokutendai mukomati nhashenya tsoka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu
ndokutendai sisi mavhe nekunditembawo kuti ndingakokupaiwo pfungwa dzangu
aiwa ndimi vechidiki garai muchidzoka muchirongwa thank you so much Ntunga maybe we can just read what our people on Facebook all our followers are saying they see fasi mofa kuti keep up the good work studio 7 pavio a shona Fraser Chicks Nathan ari kubva tipa namba dzake yanzi call me last maposa ari kunakirwa nankomo hama yedu mukwasha wemazezuru anga ari pano pachirongwa Liberty Nyanongo anga ari kuti ndifonerei takona Courtney Memping Courtney ari kuti vankomo vanakidza Patricia Sibanda vankomo hanzi kuseri vankomo vanenge vabata vanhu vakawanda Emmanuel Nyakonda ari kuti chaura chinhu ichi Ntunga
saka vankomo vaenda nenyika
aiwa vankomo vaenda nenyika kwavasvika mino vakatsuka
and this is the diaspora forum the diasporans have spoken I'm sure somebody from the government was listening they will be passing the message to the president on whether people in the diaspora are really willing to come back with the status quo as it is. And that's it from us here at Studio 7. tonight. I'm Tunga Milinkomao.
And I'm Marvelous Mshanganya Huye saying see you tomorrow on the Women's Forum. Bye-bye.